planning ebu tereka ewe plan sharing engagement kaita sana nge tereka tu buda kari at ike zino si adsabisa buda wala ndo indange ndo buda muna kukazi uno kutitie ndi ku South Africa tereka kutitino taura na president siora maposu rasatu wa ita mchunga nge uwe AU isho ya tereka kuno wa reisi rande kuti warambe wachipusha kutipawe ni kutaura na paganaka pakatide uru mende Zimbabwe ne hurumende yeAmerica kuitira kuti nyaya dzemasanctions kunyanya dzikwanise kurerutswa chimwe chinhu chataida kuti chibudire tinovaona sati vapinda pachigaro chavo chekuita chete chemuau ndechekuti iyo chikwanise not kuti masanctions abviswe zvachose but secommitty yepolad takati pamwe akambonzisa sendway hurumende yedu yopiwa pamwe 2 to 3 years kuti ichimezwa tingati compliance nezibhera for example then kana tapasa safety so to speak tichizoti chibvisawo zvachose nekuti tinonya kuziva kuti masanction anonzi ari targeted zvavo kana pari pabepa but mupractice anoafecta vanhu vazhinji
ndedzipi nyika dzimwe dzamunotarisira kuzoshanyira uye munotarisira kuzoshanyira riini
tinotarisira kuti tigoshanyira ikokoko kuamerica programu yedu iri kuti kupera kwemarch tinofanira kunge tichiuya ikokoko kuamerica but zviri subject kuapprova yehurumende kuti mari dzacho dzinowanisa here dzekuti tifambe kana kuti kwete kana dzati mari dziripo tichafuva kuya kuamerica uye tiri kutarisa kuti tigoenda futi kulondon
pane vamwe vari kuti chinongodiwa munyika kuvandudza nyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika pane kuti mutange kuenda kunoita hurukuru nevekunze vekure kurewo munoti
iwoyo mubvunzo unopfundirwa nevazhinji saka sepolad tine macommittees anoshandawo on local issues toitawo committee yedu yatiri kutaura nezvaii